Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yenhau zedu dzanhasi chipiri mbudzi 28, 2017. Mutauriri weparamende vaJacob Mudenda vanozivisa kuti bato reZANU-PF radzinga muparamende nhengo dzaro shanu dzinosanganisira vaimbove makurukota ehurumende vaIgnatius Chombo, vaSavior Kasukuwere naProfessor Jonathan Moyo. Father Fidelis Mukonori vanoti pavaiyananisa gakava raivepo pakati pavamugabe nemauto hapana pakataurwa nezvenyaya yepenjeni ichapiwa vamugabe nehurumende. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti vari kupa mwedzi mitatu yekuregerera vose vakaburitsa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo kuti vadzorere mari iyi munyika. Gweta riri kumirira vaive gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo, Professor Lovemore Maduku, vogadzira magwaro ekusvitsa kudare repamusoro vachikumbira kuti vaChombo navakudza ichipanga vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo, izvo zvakarambirwa nedare remagistrate nezuro. Muchirongwa cheLive Talk The Connection na 8 p.m. tiri kutarisa tarisiro yevechidiki kuhurumende yava Munangagwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz shortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.